mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere nevana 384 zimparks inoti mutumbi wemurume akadonhera mugomba riri pamapopoma evictoria falls pazuva regoredzva wakawanikwa iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere navana 384 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vana mumatunhu eBulawayo Mashonaland Central Mashonaland East neMatabeleland North nezuro vanhu mazana mashanu ane makumi matanhatu nevana 564 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vose vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 299 vari vemuharare mudunhu reharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi matanhatu nevana 164 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 99 vafa nechirwere ichi Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nemumwe 41 vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru gumi nezvishanu zvine mazana masere ane makumi maviri nevapfumbamwe 15,829 vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe ane gumi nevatanhatu 11,716 tauriri wezimparks vatinashe farao vanoti mutumbi wavaroy dikinya avo vakadonhera mugomba riri pamapopoma evictoria falls zuva regoredzva wakawanikwa asi havasati vakwanisa kuutora kubva pawakadonhera sezvo pakamanikidzika vanotiwo hurumende yakakumbira rubatsiro kubva kuhow mine kuti itumirewo nyanzvi dzinogona kubatsira nekusvika pane mutumbi uyu vafarao vanoti vari kushandavo nevemhuri yavadikinya vachiizivisa pavanenge vasvika nguva dzose mumwe wemhuri yavadikinya asina kuda kudomwa nezita atenda kuti mutumbi wakaonekwa asi hausati wakwanisa kutorwa jonga kandemiri westudio 7 akaita hurukuro navafarao kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu
takakwanisa kuona kuti paakadonhera nemuviri wake wakawanikwa watiri kufungidzira kuti muviri wake nekuti paakadonhera pacho ndo pane muviri wakawanikwa asi panhu apa pakadzika zvemamita zana saka hapakwanisi kusvika chero munhu zvake plus panhu pekuti mvura inenge ichinaya nguva nenguva saka panotsvedza asi pane zvinhu zvaita hurumende yakatungamirirwa kuministri kwedu kweenvironment naminista Mangaliso Ndlovu nafemani sekretari vamunodo afa vakwanisa kuti pachipinde civil protection unit kuti tione kuti tingabatsira sei kuti tikwanise kubvisa chitunha ichi basi pari zvino taita tsvakurudzo dzekuona kuti chingawanikwa chii chingaita tore chitunha ichi kune mugodhi wegoridhe uri kumatabeleland south kunoitwa iwo hawu mine ndo imwe fungidziro yanga iripo yekuti vangakwanisa kutibatsira nezvekuti kushandisa sezvaro vano vanopinda pasi pachitsvagandarama saka ndo zvatakamirira kuita asi tarakwanisi kuita nyanzvi mukuita zvinhu izvi vari kuenda kunoongorora tokwanisa kuona kuti vangakwanisa sei kubvisa mutumbi wavadikinya uri kumafos kwaakadonhera mushure nokunge maitika chitwo chinosuwisa zvikuru chakadai
vakawanda vari kushamisika vafarawo kuti sei munhu akazokwanisa kunge achisvika kumhera iko kwakaita kuti azodonhera mvura hapana here ruzhowa rwakaiswa rwekuti vanhu vasakwanisa kunge vachizosvika ikoko kana kudonha
tatingati akadonhera mumvura nekuti haana kusvika mumvura macho panhu pane matombo asi kana makamboshanyira nzvimbo yevictoria falls kumapopoma panonga pachinyorwa pese nepese kuti panapa gomba iri rakadzika mamita mangani iri rakadzika 10 iri rakadzika 20 and vashanyi vanenge vachikurudzirwa kuti vasaswedere paizvivo nematombo mamwe acho aripo nekuti sekutaura kwandaita pakutanga kuti matombo aya anotsvedza ichi tinosuwisa chitu chatinofungira kuti hachifani kuzoitika zvakare nekuti pari zvino chitsiko chekuti anga asati chamboitika asi isusu sebazi rinoona nezvekuchengetedza kwemhuka tiri mukati nekuti tione kuti tinofamba sei kuitira kuchengetedza vashanyi vanenge vachiya kuzoona kuvictoria falls asi mukafamba sekutaura kwandiri kuita munoona panenge pane zvinyorwa zvinoyambira vashanyi kuti vanofanirwa kuita sei havasvike papi vaite sei asi tine urombo kuti upenyu hwemunhu hwakarasika and hama dziri kuchema hama neshamwari dziri kuchema nechitiko chinosvisa chakadai asi sehurumende ticharamba tichiona kuti tinochengetedza sei upenyu hwevanhu nekuti kuvictoria falls haisi nzvimbo yekuti vanhu vange vachichema inzvimbo yemafaro inzvimbo yekuzorora mushure mekunge vanhu vasangana nezvimwe zvipingamupini zvakawana gore rechitanga
ivo veukama vari kutambira sei mashoko iwaya ekuti pane kukundikana kuti mutumbi ukasike kunge uchitorwa
veukama tiri kutaura navo masikati anhasi changa tiri kutaura namai vemushakabvu vanga vari kukumbira kuti vange vachionawo tachivabatsira vanoona nezvekuchengetedza nekwemhuka vanga varipo vachivabatsira kuti vakwanisewo kuapreciata dambudziko ratiri kusangana naro panhu pandiri kutaura apa mukoma jonga hapasi panhu pekuti panosvikika nyore nekuti ndiri kuti nini kudzika pasi kubva pamusoro padombo rekwezera kusvika pasi chaonekwa chitunha ichi mamita zana ekudzika pasi panhu panogara pachinaya mvura gore negore kubva muna ndira kusvika muna zvita mvura inenge ichinaya saka panhu panototsvedza panhu pasingasvikiki panhu pasati pambosvika and ndinoona sekuti veukama nemhuri vanofanirwa kutinzwisisa kuti idambudziko ratanga tisingatarisiri idambudziko risingatambiriki nyayayekuti zvinhu zvisingagashiriki kurasikirwa neupenyu kwehama neshamwari kunyanyanyanya kuti vanhu vanga vari kushanya vari kuzorora kubva kumaremba ekusenza kwavanenge vaita kubva panotanga gore saka tiri kuedzawo nepatinokwanisa kutaura navo kuti tichichema tiri pamwe chete semhuri asi idambudziko rinosuwisa kurasirwa neupenyu kunyanyanya musi wekutanga wegore muna ndira nemaitikiro acho azvakaita asi tiri kumiramira tiri kuedza patinokwanisa tichitaura navo tinawo mukuchema kuitira kutionawo kutirerutse mutoro wakadai kana pane zvavanenge vachida tatichedza nepatinokwanisawo zvakare kuti tinzoti tinovabatsira sei
avo vange vari mutauriri weZim Parks vati Nashe Farao vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano remisa Zimbabwe nezuro rakanyorera gwaro kumukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vachivakurudzira kuti mapurisa abate vatori venhau zvakanaka panguva ino vanhu vachinzi vasabuda mudzimba kana kuti palockdown. Palockdown gore rakapera vatori venhau vakanetswa nemapurisa vachisungwa nekurohwa vachinzi basa ravo harikoshi zvekuti vangabvumidzwa kushanda. Mukuru wemisa Zimbabwe vatava nomoyo vaudza Studio 7 kuti sachigaro wesangano ravo vagolden maunganidze vanyora gwaro iri kurangaridza mapurisa kuti basa revatori venhau ibasa rinokosha sezvakataurwa nehurumende vachiti vanoda kuti vamatanga vaone kuti mapurisa haashungurudzi kusunga kana kurova vatori venhau.
Sachigaro wemisa Zimbabwe vamaunganidze muzuva ranhasi vanyorera mukuru wemapurisa Commissioner Godwin Matanga arwaro arwekuva kurudzira kuti vafambe nekukurumidza kutaura neve Zimbabwe Media Commission kuitira kuti pasave nekumbunyikidzwa kuvatapire nhau mukutanga kwaita kuvharwa kwenyika.
Chii chakonzera kuti sangano renyu rinyore gwaro iri?
Izvi zvakabva pakuongororwa kwatakaita gore rapfuura kuti pakatanga kumbunyikidzwa tape nhau mushure mekunge yavharwa yatinoti lockdown muchirungu. Zvaibva pamushure pekuti mapurisa anga asingacherechedzi kuti Zimbabwe Media Commission yanga isati yatanga kupa maresines kuvatape nhau emwaka wa 2020. Izvi zvairava kuti mapurisa aimisa vatape nhau achivarova achivashungurudza uyezve nemasoja vachiti kutapwa kwenhau hakuna kukodzera kunge kuchibvumidzwa kuchiitwa majournalist kana kuti vatape nhau ngavagare kudzimba. Kasi izvi zvakazomiswa mushure mekunge Misa Zimbabwe yaenda kumataredzi mhosva ikandotaura nana masvikokota vemutemo kuti kwete kutapwa kwenhau kwakakosha yatinoti essential service. Taredzi mhosva rikamisa mapurisa kurova vatape nhau rikavapa mvumo kuti vaite basa ravo. Mukudaro zvakare bazi rezvekufambiswa kwemashoko rakabva rapaya chiga kana kuti chatinotiwo muchirumbi gazete rekuti vatapire nhau vanova ivo vari vamwe vevanhu vanonzi vanoita mabasa akakosha mukurwisana nedenda atinotiwo maessential services.
Vamaunganidzwe vati mugwaro irori?
Mugwaro ravo ranhasi vamaunganidze vachimirira Misa Zimbabwe vari kuti mapurisa ngaacherechedze tisave neimwe zvakare nguva yekuti nekuda kwokuti mitengo yemaresinesi yekuti mashando enhau vaite basa haisati yabuditswa votanga zvakare kumbunyikidzwa. Kasi kuti ngavataurirane nekomisheni, komisheni ivape gwaro rokuenda mberi kuti vatape nhau vanobvumidzwa kushandisa maresinesi avanawo kusvikira matsva abuda. Nekuti ndo zvinoratidza kuti uyu mutakwe nhau kana kuti kwete.
Saka Misa Zimbabwe inoti kuna vamatanga
kurudzira kuti ivo vamatanga nevaya vanoshanda navo vafambise basa nemazvo vachitaura navo neveZimbabwe Media Commission pane kutsetseka kwebasa kwete kuti pasungozoti umwe noumwe anenge achitakurira mumwe nyoka menyu kuti uyu ndiye ari kukonzeresa. Hatingafari kana zvikasvika pakadaro.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nhasi dare repamusoro redzimhosva kumasvingo richanzwa nyaya yaamai Shila Chisiri munhu avo vari kukumbira mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo vakamirirwa kunzwikwa kwenyaya yavo. Amai Chisiri munhu vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera bongozozo mushure mokuratidzira nevamwe varayiridzi vakange vachida kuti hurumende ibhadhare varayiridzi $520 emadhora ekuAmerica vakatongerwa mwedzi 10 mujeri. Tatadza kubata gweta raamai Chisiri munhu vaMartin Mureri sezvo nhare mbozha yavo isina kudavirwa. Tabata mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOdbert Masaraure kuti tinzwe nezvenhengo yavo iyi.
Wedu mukuru wenyaya yekurwisa nyaya yemuhoro kuti muhoro wedu vemari inotenga mai Shila Chisiri munhu vanove munhu ari widowed ane vana madependence anokwana kuita 5 vachange vachikumbirirwa kuti vapiwe bheo rekumirira kubviswa kwemutongo uyo wehutsinye wavakapiwa mutongo wekuti vagare mutirongo kwemamwedzi inokwana 10 panyaya yekuti vakachema kuti mhuri yangu yakakura mari yandaa kupiwa nehurumende yeUS $30 haichakwane kuti mhuri yangu idye. Urwiswa pamberi pedare na vachichemerwa negurukota neremagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vekumasvingo vachichema kuti vabviswe muusungwa vachimirira kuti dare racho rizonzwikwa kuti mutongo wakaitwa kumajisiti kuti wanga osina kufanira kuti muna asina mhosva yati ambopara muna asina mhirizhonga yakaita muna akasimudza placard rimwe chete achikumbira kuwedzerwa mari ari kuchema kuti mari yangu iwedzerwe onzi aita violence onzi aita mhirizhonga onzi agare mujeri kwe 10 months Saka kudare reku haikote kumasungo isha teri la nyai isinzi wakuti maji sirisiri munu vanga tendewe rekuenda kumba vachimirira kusi wazo ita apiu yao inzwi kwe yekuti kukonvictwa nekusendizwa kwa waka itu wa zivisu
chii cha munotarisira kubva kudare redzi mosva nhasi
tikutarisira kuti dare pamusoro richaona zvakakodzera kuti majisiri munhu anove mudzidzisi ane 53 years agara ari mubasa rekudzidzisa for almost 35 years asina mpfungwa dzekuda kutiza kana kuendepi richaona zvakakodzera kuti vaburitswe vadzokere vaunite nemhuri yavo vaburitswe vadzokere vakwanise kudzidzisa vana vari muchikoro chavanoshandira saka seyama wagamede rura richazvinyi of Zimbabwe. Siaramba taka tarisira kuti matare edu acha epamsoro acha radzora zvaiva ridare riripasi zvanga zvisiri izvo zvekuti mai ava vanga panishirwe kuti sei vanzwa nzara vanga panishirwe kuti sei vawedzerwawo mari vakumbira kuwedzerwawo mari yekuti vana vawane cheuviri vaendese vana kuzvikoro vape vana chikafu vawane pekugara pakakodzera vararame upenyu huri dignified
avo vange vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yoko isu tinovara vana mbuya mberi kuno hatifari nokuti hakuna mari gorera pfura iri ra 2020 ranga rakatiomera vedu wee ndinokumbirawo kuti vana vangu happy Christmas happy Doreni nevana vake Viri mai nevana vake happy Christmas ndiri mutano zvishoma Ndirofara mufarise vamwe Nemiwe veikoko vana jonga Muti mufarewo happy new year Tapinda mugoredzwa ngaritipatsire nezvakanaka Kwete kutigira seza 2020
Kadi wana mkoma tanunuka wande Washington DC Asitino fara chose Tikiti ni gorezi zairi Epinyuye Machinja mese Pamuri koko ntukuti yepi yepi Wanawe MDC Alliance Tukuti yepi yepi kwa muruko Chiti para 2023 patishabudi Pachati pamukano Yeroku nufotira pati yepi yepi
Mamuka seva tanonoka wandi tinotiwo makurukoto negoredzva ndoda ngotaurawo nezve lockdown yekuZimbabwe vanhu vaurawa nenzara vanhu vaurawa nenzara tofamba sei manje kana vatanga lockdown iyo vachiguta isu tichifa nenzara zvoda kuti vanhu vahwisise problem dzevanhu kuti dzakamira sei kwete kungovhara nyika vanhu vachifa nenzara dini Simba ndiri pano paBotswana
Asiri nyangu zvodi monzo raagone kuita president weZimbabwe zvigono kuti zviite zvakadaro nokuti haana ukodzero wekuita president haana paanogona kusimudza Zimbabwe semanyurira yaita yakuiswa mumadhaka nesanupf kwaiko saka monzo raangakwanisi kuibudisa zvachose chose chose ngatibetserewo nezvese zvaaruda kuita izvo kuti abve zvachatidi kana kunzwa nezvake uyu monzora nzora angasimudze zimbabwe asimudze zimbabwe zvachose nekuti hakuna kind ya president werudzi rwu hakuna president akadaro
Muka sei pa studio 7 ndoda kutaura kuti chamudziko ratakuita muZimbabwe ndirei kuti nyika yedu iri kutongwa nevanhu vachiemberesa vasina maideas pamusoro pezvo tarisai panzemo dzake ivo vamunangagwa muhadhi chiwenga matema danga chinotimba at least is endless vadhara vava vamuri kuona ava vari very selfish angori makaro chete kuipa eti takagwaondo chizakagwaondo basi ndo vanhu vakasunga nyika mbira dzakondo nyika haina kwari kuenda nemagaya madhara iwayaya asingati kusiya zvigaro ngavasiye zvigaro vana vadiki vakatodzidza political science vapinde musystem vashande basa zvakanaka nyika iende mberi pane kuti vanhu vakatanga kushanda nyika 40 years ago danhu vasi vachiripo vari kuitei hapana hapana vari kuti costa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai. Muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki. Chirongwa Z Connection. Nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yekuti vanhu vagare mumba kana kuti lockdown senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Kuchirongwa ichi chiri kubatsira here kana kuti kwete vechidiki munyika. Muri Zimbabwe ndikakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi sarudzo ichaona kuti bato rine vamiriri vakawanda musinete yeAmerica ndiripi iri kuitwa mudunhu reGeorgia. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump nemutevedzeri wavo vaMike Pence nezuro vakange vari muGeorgia vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vaviri vanomirira Republican Party. Nezuro kwekare vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika mumasvondo maviri ari kuuya vaJoe Biden nomutevedzeri wavo amai Kamala Harris vakange vari kuGeorgiavo vachibatsira nhengo dzebato ravo reDemocratic Party kutsvaga rutsigiro. Nezuro kwakare vakuru vemabhizimisi makuru emuAmerica vanopfuura mazana maviri vakanyorera paramende yeAmerica tsamba yekuvakurudzira kuti vaone kuti nemusi wechitatu panoverengwa mavhoti muparamende vaJoe Biden havavhiringwi mukuve mutungamiri wenyika. Vana muzvinabhizimisi ava vanoti nguva yasvika yekuti zvinhu zvichitwa nenzira kwayo kwete kuti nyika irambe ichishungurudzwa nemashoko nezvidho zvemunhu akagundwa musarudzo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti hapana chinochinjwa negwaro iri vachiti chitima chekutonga kwejekerere chiri kufamba zvakanaka uye hapana chichatadzisa vaBiden kuve mutungamiri weAmerica nemasvondo maviri ari kuuya.
Handifungo kuti zvinochinja anything ba because zviri kufamba negwara yazvo. Musi wechitatu nhengo dzeparamende kati Congress dzichasangana dzichaverenga mavhoti awachapiwa wakapedza kupera kwenyaya. Kune mamwe dzimwe nhengo dzati idzo dzichapikisa asi dzishoma ngekuti ukapikisa kuchava nekutaura kana kutaura kwapera kuitwa kuvhota mavhoti acho haapoba angachinje gwara rezviri kuitika izvi hapana ba.
Nhengo dzeparamende kana kuti dzesineti dzamataura idzi vari kuda chinyi ivo vachiziva kuti havasi kubudirira munyaya iyi?
Kutya vanotya chaizvo ndiye uyu WhatsApp nekuti WhatsApp mamwe masapota aoka vanoita zvezombo zvekuti chitsiya saka ivo vanoziva zvekare kuti hapana chichachinja ba kwakungotaura kwekuti wangotya kuti tikasataura tinozosoroposwa naWhatsApp hapana chinhu chichachinja.
Mataura kuti gwaro raburiswa nevana muzvinabhizimisi harina zvarinochinja, chii chavanotya vana muzvinabhizimisi? Chii chavanotya chakonzera kuti vabude pachena vachitaura zvavataura izvi?
Ndo kunonzi kuti rechimangwanaka vanozokwanisa kuti aona isu takasapota gwaro iri ngekuti iye zvino vari kubvunzwa kuti ko makataura rei pane mungozvozvo izvi zviri kuitwa izvi kuda kuchinja bafote walu saka walula kuzoti mangwana aiwa isatina kujarara ba chakataura asi hapana zvakaita kwansa kutsinja ndekuti sitima chekubhuruwa yochaenda
tinoona zvakare kuti musi unenge uchitwa certify ma electoral college va Trump va kuunganidza vatsigiri vavo munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira muWashington DC vachiratidzira pamusoro pesarudzo iyi pane zvazvinochinja here uye zvinoreva chinyi zviri kuitwa navatrump
ndomugaro wavo handisatozva kuti kangani vanhu vachidemonstrata hongu vachauya vachiita ndike zvaona kuita but hapana zvichachinja pa manhengo dzecongress dzichasangana mubuilding yecongress ndopowachaverenga mavhoti ava vanenge vachisauda vachiita mademonstrations vanenge vari kure saka zuva parinopera vachadzokera kumisha kwavo hapana chimwe chichachinja pa kuchinja zvinhu asi hapana pachinhu chichachinja ndozvavataurirwa nevakuru vakuru vekugeorgia kuti zvese zvamukutaura hazvina nechokwadi yese hapana zvichachinjwa hapana chinhu chichaitwa kuti mamuve nemavhoti hapasisina chima chedemokrati chakasimba chiri kufamba musi wa20 January wabiden ndo wachaitwa purezidendi mutsva
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa veindiana university vari parunhare kupennsylvania nestudio 7 Janet Kambo kanobva kuna John Chibadura sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere nevana 384 Zimparks inoti mutumbi wemurume akadonhera mugomba riri pamapopo maevictoria falls pazuva regoredzva wawanikwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. ini njini tanuno kawande ndiri Washington DC ichiti mosfera zvakanaka.